zvechokwadi, vanhu vari kuremerwa kuti vabhadhare mari, especially makombi, inyaya yekuti mari iyoyeye sekare kataimboshanda taiti mari yekutenga lita ndo yaitakura munhu kubva pachitungiza kuenda mutauni. Of which iye zvinezvi taakuona kuti $15.64 kuti munhu aibhadhare kuenda kubasa ozodzoka futi nemari iyoyo munhu aakuremerwa. Saka unoona kuti vazhinji vaakukundikana kukwira makombi, vaakutomhanyira kukwira mabhazi ehurumende ane mutengo unoita $50.
Saka imi muri kuzoitawo sei? Muri kudzikisawo here mutengo kuti mufambirane nezupko?
Kune chimiro chokuti vamwe vari kudzikisa mutengo zvokuti vanosvika $6-$8. Vazhinji vari kukundikanawo vaakutiwo mota idzo dzidzi vaakudziitisawo mamwe mabasa. Patangawo purojekiti yako yehuku unenge wakutakurisa chikafu nemanyowa, ukaonawo zvisingaite wotongopaka uchizomirira kuti neimwewo gore zvinhu zvinokwanisa kuzenge zviri nani wozotangawo futi ipapo isina kufa ichisira mahara.
Imi mama kuchajawo mari kutakura vanhu toti kubva mutaundi pachaji ofisi kuenda kuchitungwiza?
Mari yanga yekuchaja vanhu wakati wandei yanga iri around $5-$6, but pazvakwira apa futi apa papa kuti vanhu vanyatsozonyatsokundikana chaizvo kuti vangachaje mari. Ungade kuchaja mari yakawanda asi munhu wacho no haakwanisi kukwidzirwa mari yake pasondo pari kukwira fuel, because sezvakaita apa yakabva yatanga kunzi yakwira musi yesaturday, musi yesunday yakanga yatokwira. Saka unotoona kutoti pasondo rega rega iri kukwira apa, yakakwira ne 25.something%, that was $3-something per liter. Saka unoona kuti hapana munhu anokwidzirwa ne 25% pasvondo. Saka zvinhu zvei zviri kurema.
Saka imi muri kurarama sei vamuza? Nokuti kuti titarise kuti mongopaka bhazi renyu moritarisa zvinonetsa.
Unenge waakuti iwewe kana waakuda kuti mota iyo ifambe parodhi unenge waane chimiro chokuti saidha waakupaka dzimwe woti iwe muridzi wacho wofamba nayo, hausina vashandi wauchabhadhara wofamba nayo, waakungoti iyowo painonopera kuparara kwayowo ndiwo pazvinenge zvatongopererawo, nenyaya yekuti kuti ufungidzire kuti unokwanisa kuti uzegadzirisa yafa zvinonetsa. Nekuti vazhinji vacho vanotengesa maspare parts vaakuda mari yemaus kutengesa maspare parts. Saka kuti uzetsvagawo pamusika mutema nereti yacho iri kukwira, saka zvinhu zvacho zvese hazvisi kukwanisa kubata.
Pazuva munotarisira kunge muchishandisa mari yekutenga mafuta yekufambisa?
Toti mota full tengere highest chingokakureta full tengere highest about 65 liters, unoona kuti dzinenge dzichida around $1,015. Saka kuti mari iyo utange kuishanda woibata wozotarisira yako yekuti uchazenge uchisara uinayo pamusoro pekuti uri kuopatika business, unobva unaona kuti zvinenge zvakarema.
Saka muri kuonawo veruzhinji vanofamba nedzimotokari dzenyu vari kuita sei?
Vazhinji vakumhanyira kuzupo. Tinoona mitsara yezupo yavo yakareba zvakanyanyisisa, nenyaya yekuti unoona kuti munhu aifamba nemotokari yake aimbotakura vanhu vairi vatatu kana 4 vachienda kubasa, iye woita wechi5 aita akasvika kubasa oona mari yekutodya ipapo atakura vanhu, pakudzoka otakura futi vamwe vanhu, otosara nemari yekutoti iye anosvika kumba ane 2 loaves dzechingwa. But iye zvinezvi aakutoti muridzi wemota wacho aakupindawo mubhazi, kwoita aitakurwa 4-5 waiwai vaakupinda mubhazi. Which means kana kwangu kune motokari dzinokwana kuita kana kuti 5,000 dzinenge dzichibva kuchitungiza dzichipinda mutaun, which means ya 5,000 mablai by 5 to 1 waidi waitakurwa neech vehicle, which means kuzupuka kwacho kwainkriza nealmost 25,000 vanhu vanenge vauda kutakurwa nemabhazi iwayo, nenyaya yekuti aitakurwa neprivhete yake aakudawo futi kupinda mubhazi, vaitakurwa waya vaakupindawo vauda kupinda mubhazi. Saka unoona kuti mabhazi aya anogara aine vanhu vakawanda vanenge vada kuakwira.